chiripote chokuti pakapinda vamunangagwa vakataura kuti vachagadhurudza yaikanganiswa navamugabe chida kuti deno vamunangagwa vakanyora zvese zvaikanganiswa navamugabe vakangoita opositi vachigadhiridza paidi pasina dambudziko asi onaiko zvino vanorwira kodzero dzevanhu vaakunyanya kusungwa mamiriro akaita upfumi hwenyika vakapa vamugabe Harare yaifambika iko zvino haichafambiki makomba muzhira awanda magesi ari kunyanya kuenda izvi kuchinja kwemari mashandisirwo emari pakaenda vamugabe kwakuna maagribond iko zvino kwaana mavhig mavhigi acho hapana zvaari kuita saka kuti unyatsotarisa kuona kuti chii chacho chanyatsogadziridzwa navamunangagwa zviri kushayikwa mina
vamwe vanoti afa anaka hamusi here maakuti nguva yavamugabe zvinhu zvava zvakanaka nokuti havachisipo
aiwa isusu hatina kuti nguva yavamugabe zvinhu zvava zvakanaka zvinhu zvakazvakatoshata infacti vamugabe ndo vakasiya yatingati muchirungu legesi kana zvinoroondo yeutsinye neurombo huri muzimbabwe ndo vakatanga nazvo nokuti vamunangagwa kahanditi vakanga vachitonga vana mugabe makore akawanda saka isusu hatisi kuti vamugabe vakanga vachinatsa tiri kuti mataurirwo akaitwa navamunangagwa kushandika pinda muutongi handitiwo vakatiwo vanotorera vanhu the voice of the people the voice of god saka ikozvino izvi racho ragodi racho handiikanakanisikana kutomboriona zvichireva kuti machinduro ari kuita zvinhu ikombe haasiyo akanga akatidzwa navamunangagwa
munofunga here kuti vamunangagwa vangadai vabva vagadzirisa mhosho dzakasiya dzaiswa navamugabe makore ese avanga vatonga aida kusvika makumi mana
awo yomubvunzo wakanaka nokuti ivo pavakatora zvigaro vakatora chigaro vachiti within 100 days kana kuti pavainyatsotsvaga rutsigirwa sekampeni ndo vaitotaura vega vachiti ndichagadzirisa zvinhu zvese munguva yandinenge ndichitonga saka kugadzirisa upfumi hwenyika munini nazvide makore makumi masere ivo makore mashanu avakatonga ivavavo paide pakuratidza kuti pane kusimukira kuri kuita zvimwe zvinhu.